kushingira kwakaita masoja kwa kadere kuumbunikizwa kukodzorodzevana rezimbabwe chaizvo nokuti mukatarisa zvaiita mapurisa mumigwagwa zvaiita mapurisa vanongofamba ndivo vanga vakatukamira chose pakutyora kukodzorodzevana asizve handidi kusiya nyaya yeatingati mapolitical exegesis vanga vakatungamirawo kuti nekutyorwa kukodzorodzevanhu
ko kurwisana kwevanhu vebato rimwe chete makaona zvadzikiri yakaita zvakwira
mapato ane ezvematongerwo enyika ane dambudziko zvikuru pakutosereza kana kumbunikidza vanhu kuti vaite zvavasingadi katarisa mubato rezanzibar mune mafactions anga achiti chiso neanga achiti rakoke mapato maviri iyayo aita kurwisana chaizvo tikatarisawozve zvakare kunana ndc kwanga kune kurwisana kwanga kurimo mukati asi kwakanga kwakanyanya kuyambisa kwanga kuri muzanup f mairwisana mapato maviri dcp nerakoke
ripoti yanovhemba inoratidzazve kuti kuna vanhu vakawanda vakapa zvichemo zvokutorerwa kodzero dzavo nemasoja chii chamakawana apa
muna novhemba mune chekuita nekufamba yatingati pachirungu freedom of movement nemhaka yekuti masoja akapinda akakontrola zimbabwe kufamba kwakasungunuka kwevana vezimbabwe kwanga pasisiyani nekufamba kwemunana october nana september
pane zvamakawana muna novhemba pane ratidzo here kuti zvinhu zvichaita nani
chikuru chatinotarisira ndechekuti kana masoja akadzokera kumabharati zvinoitawo kuti tichiziva kuti nyika yedu yadzokera paconstitutional order kungoona musoja ari mustriti hazvinyanyi kusungunuka kusungunura vanhu ndaikumbirisa kuti dai waro masoja adzokera mabharaki vanhu vadi vanyatsoitawo basa ravo sezvinofanira kuitwa munyika inenge isingatungamirirwe nemasoja.